vachitaura nestudio 7 mumwe wavakadzingwava vasettlement chikwinya vaimirira mbizo vati magwezi avo akatodzokera kumatare mushure mekunge matunhu avanomirira adomwa kuti kuchange kuchiitwa sarudzo dzemaby elections
asi nyaya yedu takanga taipira zvekumatare kunoti High Court iudze vamunangagwa kuti maconstituencies aya amati imimi aende kumaby election anga ahwiniwa kusupreme court. So judgment iyoyo hatisati taipiwa tinogona kuipiwa vhiki inouya.
Vachikwinya vatiwo nekuda kwekuti havana ruzivo kuti zvii zvichaitika nenyaya yavo vave mushishi rekugadzirawo maby elections vachiti uyu mukana zvekare wekuti vanhu vekumbizo varatidze simba ravo nekusarudza mutungamiriri wavanoda.
Nyaya iripo apa ndeyekuti hatisi kugwisana navarukanda namai Mativenga nanamonzora ava vanongoshandiswa nezani. Chataakuda apa ende chatafarira ndechekuti paane mukana wevanhu wekuti vachisarudza kuti taakuenda kumaby election ende vochiudza ZANU PF kuti maMP akanga arikolewa navamonzora nanamai Mativenga vanhu vaakuratidza simba ravo rekudzosera. Nekuti simba rekurikola riri temporary, simba rekuvhotera vanhu kuti vaende kuparliament riri permanent. Saka tinofara nemukana wekutinde kumaby election kuti vanhu vaone mukana wavo wekudzosera vatungamiriri vavo.
VaWilliam Madzimure avo vakadzingwawo muparamende vaudzawo Studio 7 kuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kusashanda kwemitemo munyika. VaMadzimure vati vakamboedza kudzokera kudare reNational Assembly kakawanda vachidzingwa vakati yange iri tariro yavo yekuti mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda avo vakaverenga tsamba yekudzingwa kwavo vavanyorere zvakare kuti vava kukwanisa kudzoka.
Kana tiri nyika inotevedzera mutemo tiri vanhu vari responsible takahafurensa ndechekuti kusvika nhasi netakahunge vanhu vakatoudzwa kudzara kuti maconstituencies aya ane varidzi vavo havana kumbobvira vakadzingwa muparliament nokuti hatakahunge takambodzingwa muparliament zvakangofana nekuti panoverengwa tsamba yangonyorwawo nemumwe munhu anotaura kuti maMPs ese ezanu PF ngaabude mumba obva zvatoitwa. But then zvakazoitika nezvokuti dare vakaona kuti aiwa munhu yaaikwanisa kunge achinyora saka nekudaro vakaverenga tsamba vane paunge vangoita zvinofanwa kuitwa kuti vaudze vanhu kuti vanhu avaiwa havasitenda kubay election nokuti hazvina musoro kuti muti munhu asingafanunge ari achienda kubay election asingafanunge akadzingwa kuparliament kanzi anoenda kubay election. How do you explain this?
VaMadzimure vatiwo ivo nevamwe vavo vanhu vasina kumbomira kushandira vakavasarudza nekudaro hapana chingavanetsa kukwikwidza zvakare pamaby elections.
Isusu vamwe tagara tiri muvanhu tagara tichingosevenza nevanhu nyange pataizvi takadzingwa tanga tichingosevenza nevanhu. Chandinogadzirira ndakagadzirira ndakagadzirira za2023 asi iko zvino ndiri kushanda basa randakapiwa neconstitution kuti ndiite ndo basa randiri kuita mukambuzino.
Tsamba yekudzinga vatanhatu ava yakanyorwa navaBenjamin Rukanda avo vaiti ndivo munyori kuPDP asi vakazoruza nyaya iyi mumatare. Vachibvunzwa nezvenyaya iyi vaMudenda vati havadi kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nevakadzingwa ava.
Handisi kutaura pese.
Patabvunzawo sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo munyika amai Priscilla Chigumba kuti vachaenderera mberi nesarudzo dzemaby elections kunzvimbo nhanhatu idzi here kana kuti kwete, vati tifonere mukuru weZAG vauto Ilesly Gwana avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Pamusoro pevaviri ava vamwe vakadzingwa vanosanganisira vaive mumiriri weHarare East vaTendai Biti, Sichelisile Mahlangu wePumula, varegai Tsunga vemutasa South pamwe navanhlahla Pulu vaimiririra Ngulumane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.